manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reCCC kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira nachibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda makwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusanga.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reCCC vati Nashi Chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare neZuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naComissioner General wePolice Ramatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa 23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe ngaaende kuchitirongo ngaaende kumadzitare edzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasatokwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva gumi nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri bato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaGift Ostalo Sizi vavati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatengwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kubvunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya yanezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopa divi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvinhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti CCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova tsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwaGutu nekwaChivi. Vanoona nezvesarudzo muCCC kubhikita vadzo nemupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura makumi maviri dziri kugara pachikoro chekwaChikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazviva kumira mhosva kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabhaiki panosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeTCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeTCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhog Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachizvidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANU PF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vagift gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvarambidza kuenda kumusangano wavo.
Zvakakomana nezvimudhudhudhu 8 vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU PF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyero, and is it not enough? Vese vari 8 vakadzingira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukende emapurisa.
Asi mutauriri weZANU PF mudunhu remasvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANU PF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachidhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo vesungunuko vadhaglas mahiya vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nebato ravo rezanu pf musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vamahiya vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inoteera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vamunangagwa.
Zvinongana zvaita kuti chese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million mati muHarare. Ndakamutibvumira chese 2 million mati.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvisakadaro, musinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dziriko mwedzi uno. Mumatsoka vaburitsa padandemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaga rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira TCC neZANU PF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yavi kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tati isusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe, ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhishopu.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora apo pakaurawa nhengo yeTCC, vatina zvichitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelections. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches, zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese, Bishop Ignatius Makumbe, vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muzva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndozvinhu zvatinoda kuti tidzidzisane, tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody to associate, to talk, to do whatever we can.
Vasaina vakamirira bato reTCC vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
TCC ibato rerunyararo. hatidi bivishonga, hatidi kuteuka kweropa. Saka pesa pesa panota urwa zinizweru nyararo, unoto natakamira teutipa juzi.
Vati shuguro yavo ndeye kuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichi pinda msarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa navaDouglas Munzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubimbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Zvinofadza nekuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace, uye vechechi vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudzwa nyoro munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekuuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chiitoka chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Zano ravatora idakanaka kuti vemubatane tikana mapazi akasiyana siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tinoda kuona kuti hazvipereri mumugwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizhon, asi pamagrassroots tiri kuinvolva here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irori.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, nekukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara, kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabatanesiyese ruoko tichivatumidza mazita akasiyana siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndozvandinoona zvichiitika, nesaka pane timu imwe yatinoshandisa yekuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi, ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana akushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa ndakuita nekusupervisa unhu wemwana kana kuti bhivhia yacho, tinotibatsira kukurumidza kuona sanduko paunhu wake kana pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupervisa kana tiri kumoni chekunyatsa kucherechedza unhu hwevana tinechinguwa kengira mafoni kana tichinguwa kazvinhu zvepanyama zvekuma 3 asi zvakanyanya kuposa kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari pamwe achafariri kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakudonoka kudzoka kumba iwawo masaizi iwayazvo anenge achitonongedzera kuti anga pane zviri kuitika zvinenge zvikati tikurumidze kuona zvekuita
vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano repeace hub zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe vari parunhare muHarare nestudio 7 muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo mutungamiri webato rinopikisa retriplec vanelson chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kucheche mudunhu remanicaland ukowo vano mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu pf vaconstantino chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwachivi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wezanu pf vakembo muhadhi vanga vari kubate bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapata avo rutsigiro mutungamiri wezanu pf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dze
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano remubatanidzwa hwenyika dzekumawirira kweafrica reecowas ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muniger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava riri munyika iyi ecowas yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vamohamed bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo vaimbo vemutungamiri weamerica vadonald trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navajoe biden vatrump vakamiswa pamberi pedare muwashington dc vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira nonorai jena anotipa nyaya inotevera
tiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yechiredzi ndiva makoshoko vashoko vanoti kunyange nzvimbo yechiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa vashoko vanoti chipatara chechiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemadziteguro avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuhipo vhari vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwachilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa
ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou vanhu ava varo wazikana zikuru nekumufuwa kwacho.
Izu zino sigiri wane mungwe mugari wekusi Yakobu kukariba mudunyo lema shonya lendiwez vashaini Gwangwala. Vagwangwala vanoti mazacheguru avo akabviswa munzvimbo yeZambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga madzitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano runoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusaririra kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense ekumaina nethe RDC ichishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charohwa Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndiwo wabva wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti group of 16 mushure mekurowa Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Kuvea. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
ndakabereke rwa kuhighfield kulusaka
saka zvima gitare izvi zvakatanga rini
magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda but kumashurewo taingofambawona namukoma rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoona kuti tichingodzidza pandakaita single yainzi you give me hope yange yakarekodwa namukoma rockford josephat
vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga
vabereki vanoita dambudziko nao zvinoti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s munhu akatinga atotangawo magitare achaimburidzana natinei chikupo ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyeka
iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu
vanhu vari kutambira music zvakanaka because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seyoutube kana kuti maradio stations but ndinoona nekufamba kwatinoita because tinofamba munzvimbo dzakasiyana masungura zone yekuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe but tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri maketing raisers unotosvika wotoperforma wotoda vanhu votofara saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges mahombe atinawo ini ndirikini maresources atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita art yatinenge tichida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi saka maresources atina uroda kurekoda uendapo wakurekoda zvekukiyakiya uroda kuita vhidhiyo rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
okay vanoda kutibata vanokwanisa kundibata pa plus 263 787 155 825 email address is lguvea09@gmail.com pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea pa Twitter Instagram Lenin Guvea tinokwanisa kutibata pane any of those
mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii
shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda ndakuramba tichiti ngavatitsigirewo ngavatiteerewo maplatforms edu maudzanaudzana ikoko maudza vamwe
nasi hoza Friday chitipai kamwe chete tamunoda tibude nako mudariro timbojambawo maspika
ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu nefree wifi because ndokari kupisa kacho ndokari kurira izvozvizvi ndokari kucheka mastreet saka ngatingobudai nefree wifi iyoyo takatongoenda takaenda zvedu
Hanzi kango makaririsi ndoka anoparuka tata kunakidzwa nako kambo free wifi handizoti kana itairo tikwanise kunge tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri asi manzwa kambo kubva Lenin zvidzai Guvea anga achiita hurukuro naEvans Dzininga westudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 pm manheru ano apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare sezvo nguva yedu yapera timbotarisa misoro yenhau zvakare gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Praxidus Jeremiah
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono Zisobo, Sela Mugela Gustelo Luetu, Lozindaba is Patelanele Zimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Itadeleli Tuvalo Wonga, Ujunga Kandemiri, Mugusnega Uselo Mulimi, Les Shonan. Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu nomhla ka 4 ngoBakazi 2023 noPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu, oweZimbabwe Heads of Christian Denominations, bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebebe asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yani, ngenxa yama-drug substances.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale leNational Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu, oweZimbabwe Heads of Christian Denominations, bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula, befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 ngoBakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge, abakholo besithi akumelanga ukuthi kudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelana nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano nomsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
kube ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama election. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu okulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elefisi. Siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuya nxa kuthiwa kumuntu wonke kasayine sibone lebandla lezano PF isayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kuphisi play.
Ilunga lezano PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chassis engummeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona le-election sitho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe e-CCC MDC any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube nokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Zekai Holland owaba ngumphathintambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ufuna ukubonga labo bonke ababuyile ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezi Tsunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamacembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lo mpikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu bezimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakale ukuthi kuhambe njani
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukazembe kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi azakusho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini ungathini ngalokho
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obulewe ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase khululekile ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela udlakela osolukhona
Ukhetho vele azuze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo kuyizinto ezinengi ukusebenza komthetho ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo ukuma ukuzimela kwemthethwandaba ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende lazo zonke leziyazinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlulele nalo liyana asoze lube ngolukhululekileyo kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo lokho kusegcekeni ungabukeli television uzakubona ungalaleli radio uzakubona konke khona lokho ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu
lo ke umnumzana efihlela ncube ohlaziya ezombusazwe ixoka lapho lo ntungamile inkomo owe studio 7 Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni ele Victoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani usibanda wayeseleminyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni wele South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise
I was smoking yaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs. And we used to smoke, smoking those drugs through food, drinking, injecting each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs and they affected me.
Nanibe manyaope icocaine crystal daha ngifaka ekudleni ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke kubike lokhu njalo yibula ucabanga ukuthi zimpendulo kunhlupho zethu
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapolisa uthi phezu kwenyawo phe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu ncasi kanye labantwana bethu banga-engage kuma-drugs sebe-engage futhi sexual abuse futhi sebe-abuse na-sexual khonapho. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala la. So liyabona ukuthi lapha sokunzima sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe njenge-community ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we-drug abuse because amanye ama-drugs akhona alungiswa ezindlini khonapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e-Reach Out uyakusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls specifically ward 9 uyathola ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane engqondo le in age group between 15 and 24 yibo sebebe asebebaningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani ngenxa yama drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then amapolice ababuyele sithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheke Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa kokuthola ukuthi abana nihlala kahle phakathi abazalini ba ignore phakathi kwazo nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa kwenza umntwana bese ngasethola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ngifunayo bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs ba addicted bese kuba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakho.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu-life coach enhlanganisweni ye-Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liyalikansa ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe-World Health Organization olwavezwa ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walendawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho olukhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBiki Unqabandiweni wemadopo kezi lenduna uStawuze uDavid Mbetsi owasePite Bridge abaleminyaka yokuzala ingamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands kanye leMatabeleland North Kuteza belenze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council, uNduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwena obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube, uNonhlanhla Sifanda wensiza, oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lasiyagalombili, bakhethwe ndawonye le nduna uSawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema Stezi, obephatheke kulolu khetho, uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho oluhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama-candidates, kodwa engikunanzelele ngibone ungani sowugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokhu okufanele bawa-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku ematshetsheni abekudalele Chiefs Council ukuvotwa izolo, uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Kengathi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo. Ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle, ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Kengathi bazazinikela, bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabantu bahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrheng Nare Westlonga.
Abantu esibakhethileyo njengoba kuyikhona siqalise ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamshola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo lugutshwe ngokuthula, njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu, kodwa abencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona, uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona, abanye bezebona ukuthi uhamba njani.
Ezinye induna ebeze ukudalela e-Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zivalisa induna uMasendu uGwebu loSpasa. Ngiyemele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli weleMelika kukhetho olwedluleyo, uMnumzana Donald Trump, walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe uMongameli Joe Biden. Obana ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe, uMnumzana Wang Yi, eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esishiywe nguKim Gang, owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma, singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza siseWashington DC. Kuli viki uhlelo Waza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sing. Yena-ke ucula umdumo we-Afropop ekoBulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
I should have known. Kalu gubona, wasting my time. See to your time. Wangenzo klima ngempela. Wangenzo klima ngempela.
wathi angekho ofana nami namhla uzuzithatha kwazuba nami ayi ngiyakuvuma ngempela.
Umncedisi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu. Yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLose Cape Primary. So ngikhulele eTon Group. Okuyilo kusho okuncane nje phakathi kwenkubo yentsha nasemagogoma. So ngikhulele khonapha ngifunda eLose Cape Primary. Ngabe sesiyafunda eMzilikazi High School. Then ngabe sesiyaqeda sensethawuni iTech College lapho ngikufunda wami ngifunde khona.
Po igama lakho lokuculela lithi MJ Sings labuya njani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi?
U-M umele nomncedisi, u-J abesemele uJeremiah. Then uSings wapho ukujutsha ngemistake ngodishini ebulayo theatre. Mave mpiza watu wa sifunu MJ wa shami na o church wa jivati u MJ Sings. Music pewe ndere mitanda vile nsasi mwane like iti ngome vengi zilalila. You know, abo love moma chaivana, abo ringo, abo yuma sege, abo boys to me. Genre nga suga nga itanda abo afro pop, afro soul. Ez lama light instrument kakuru.
MJ Sings wasebenza nomunye uCalvin, wasebenza noMagic Cubic, wafika idlade lakhe elitsha The Top 3 lona lisenziwa ngubeka Incube. Leli dlade liphawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August. Siyalontsha i-album lungela umuzi and sithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlade leli lokuqala and idlade nathi esinethemba lokuthi izathinta abantu abaningi. $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa lonke uyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo ka-MJ Sings ususholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, yibo abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungaphonti MJ Sings khonapho uklika ngisesiphume zonke. Ngoba kuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings, ku-Instagram, ne-Twitter sibizwa nge-X these days. Then ku-YouTube ungalandela nge-subscriber MJ Sings yakho. Awu, siyabonga kakhulu.
Zithakaza khulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo hoza the Friday. Balazodwa enhlekini lonke igama lomngezwa Jesus Band.
Kembali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings, umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silukira gela pa uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPastor Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.